zanki yafya gara ili mundwa munyama ye the west saka waona kuti vakadza kuivhiringa kana kuibvisa kana kuita iya yatingati regime change so unoda kwaizvozvo vari kuedza kubhadhara vanopidza hurumende vanopidzisa varwi verusununguko venyika dzekumadokero venyika dzekutanho kweafrica saka ese mafreedom movements ari under attack kubva kumacolonizers edu ekare neshamwari dzavo hondo haina kupera patakawana rusununguko vakaedza nepavanogona kuti vangatibvisa sei murusununguko nevada kwaizvozvo vari kuita kuti vamwe mapato anopikisa hurumende yerusununguko yenyika dzakasiyana-siyana abvise hurumende dziri pachigaro kuti vagoisa vanhu vavo mapapeti saka vakasadza mapapeti avo aya pachadambudziko rekuti vatadza kuzungunutsa nyika yezimbabwe nenamibhia netanzania saka zvavaafrica iko zvino kwakuedza kupasanusa zimbabwe kubva kune dzimwe nyika vakuda kugadzira zanupf kuti ionekwe semuvengi wemamwe mapato kuitira kuti kana mamwe mapato anopikisa dzimwe nyika apinda muhurumende anokwanisa kushandisa hurumende dzavo kubvisa zanupf pachigaro
vadzokora manzwa zvataurwa nadr mavaza hanzi pane urongwa hwekuti zanupf inge ichikanganiswa kana kubviswa kuburikidza nemapato anopikisa musouthern africa west africa necentral africa
zanupf musangano uri kutiza mumvuri wavo nekuti vari kuziva kuti vatadza kutonga havasi kugona kutonga vanozviziva kuti vana vezimbabwe havachavada vanozviziva kuti mutungamiriri wavo naiyo zanupf iri kungopinda pachigaro nenyaya dzekubirira sarudzo nenyaya dzekumbunyikidza kodzero dzevanhu vachitinha vanhu kuenda kunovhota vachirova vanhu vachityityidzira vanhu kuti vanovhota vachivavhotera ivo saka vanhu vari kutotya kare kuti vari kuziva kuti mangwana kana zviro iro rinoteera iro vanenge vabviswa asi ndonyanya kushamisika nezviri kutaurwa navamavaza kuti kune nyika dzoda kuita regime change especially anaamerica nanabritain asi nyika idzodzo ndodziri kuita kuti zimbabwe irarame nyika idzodzo ndodzinoti ana mavaza nana munangagwa nevanhu vavo nevamwe vese vanomhanya usiku vachinokumbira mari ukatarisa mari zhinji inopinda muzimbabwe inobatsira zimbabwe inobva kueurope inobva kuunited kingdom inobva kuamerica vakamboedza kuita look east police vakaenda kurussia vakaenda kuchina vakadzoka musoro ikoko kweimire saka ngavanyarare kuita basa rekutukirira america nebritain masikati manheru vachienda kunokumbira mari ikoko
dr mavaza pane munongedzo here unoratidza zvamuri kutaura zvokuti pane vari kuda kurwisa kubvisa zanup f pachigaro tichiona kuti ndimi munonzi muri kutopindira kwete kuti muri kudaidzwa kunyika idzodzo
chokutanga vanofanira kuziva kuti hatingopinda munyika dzevanhu zvisina kukokwa pane kuwirirana kuripo pakati pemapato ese akarwira rusununguko ini munoona pakaitwa sarudzo kuamerica britain yakatumira nhengo dzinopfuura 400 dzelabour party kuti dzikambe nevebato ravakamala tivakazoruza havo kune dzimwe nyika dzinouyawo dzichikambenera mapato avanowirana nawo zvinobvumirwa hazvirambidzwi saka hapana chakaipa kuti zanupf ipinde munyika ichitsigirana nevainowirana nayo asi hesi munongedzo uripo unoratidza kuti zviri kuitika izvo kuti munhu wese akundwa akungonongedzera kuzanupf zvinoita kuti pane chakaturikwa pane vari kunongedza vari mumumvuri vanotinga tatisikuvaona asi tiri kuvaona zvino zviri pachena kuti vavenge vari kushandisa vanopikisa hurumende kuti vakwanise kurwisa bato rezanupf nekuti vari tadya
vadzokora ndazwa kuchiseka pavabaishara vamavhaza pindura itizvo
nhema dzacho dzazonyanyisa shuwa murume mukuru kuuya kuzotaurira mhuri yezimbabwe nhema dzakadaro nhema dzekutanga dzatoda kugadzirisa vanhu vemuno muamerica havabvumire kuti kubve kunyika vachiuya kuzokambena hazvibvumirwe
dr mavhaza chii zvashanduka nhasi chekuti munge muchitanga kuchemwa nevanhu kuti maakupindura mune zvematongerwo enyika
changoshanduka ndechekuti mamwe mapato anopikisa aakubhadharwa nevapambi vepfumi vasiri kufarira kuona vana kana kuti vatingati marevolutionary parties achitonga kana kuti vachiona vana vezimbabwe kana vana veafrica vachizvitonga asi ndinokuudzai kuti aiwa izvo hazviitezvi kutungana kwembudzi
vadzokora zvingagadziriswa sei kuti zanupf isarambe ichipindira mune zvematongerwo enyika edzimwe nyika sezvamuri kutaura izvo
ZANU-PF haitofanirwe kuenda kunopinda kune dzimwe nyika sarudzo dzisati dzaitwa. Hazvibvumirwe. Tiyo yacho haisi kukwanisa kuita sarudzo dzakatsarukana munyika mayo. Yanzwa nekurohwa, yanzwa nekudyiwa